Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gunyana 14, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzinodarika gumi pamwe nevaimbo vevatungamiri venyika dzakasiyana siyana vanoungana muNational Sports Stadium muHarare vachionekana nemutumbi wevaimbo vemutungamiri venyika vaRobert Mugabe.
Vachazoradzikwa National Heroes Eka panzvimbo pavari kunozoradzikwa pari kugadzirwa nehurumende. Vakatiudza kuti zvinotora mazuva 30 days kuti papere kunyatsogadzirwa.
Kuvigwa kwava Mugabe pamwe nekwavachavigirwa kuramba kusina kujekeswa izvo zvotemesa vakawanda musoro. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanosveveredzwa nevanhu vachiratidza kusafara nekurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri wedzimwe nyika vabatana nemutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa mukuonekana nemutumbi wevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avakashaya svondo rapera kuSingapore. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Utungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira utungamiri hwemuAfrica kuti rutevere mutsoka dzavaMugabe munyaya dzekuvandudzwa kwehupfumi pamwe nekurwira kuti nyika dzose dzitorwe sedzakaenzana.
Let us boldly play our part in setting the wrongs of the world right. We must continue to challenge an unfair world, opposing injustice, racism, and all forms of oppression of men by men.
Ataura akamirira mhuri yemufi pachiitiko ichi, vaWalter Chidhakwa vatsanangura vaMugabe semunhu airwira zvido zveveruzhinji zvakafanana nekutungamirira chirongwa chekutorwa kwakaitwa mapurazi, vachiti vaMugabe vakaita izvi kunyange hazvo vaiziva kuti vaizowana vanovatsoropodza. VaChidhakwa vatiwo vaMugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna Mbudzi 2017 munhu akafa asiri kufara zvichitevera rwendo rwavakafamba munyaya dzezvematongerwo enyika.
Towards the end of his life, he was a sad man. Those as no ita kutika enyu irambe chende irambeeri patai dzai mhuri dzenyu matirai mhuri yenyu chengetai mhuri yenyu.
Vari kutaura vakamirira mhuri yekwaMugabe valiyo Mugabe vaudza Studio 7 kuti mutumbi wavaMugabe uchaendeswa kwazvimba mangwana.
Urongwa urikuitika ndio kuti tikabva pano zvanhasi pane occasion iri kuitika pano yekunyatsoragidza ugamba hwaMugabe yaitwa nehurumende. Tinoda kuvatenda. Mangwana tinoenda kwaZvimba kuti vanhu vekwaZvimba nevekumashonland west vaonekedza nehama yavo, because kana taenda kumusha takutaura zvoukama.
Pasvika Studio 7 pamarinda eHeroes Acre, zvigaro zvanga zvichiiswa pamarinda aya uye matende anga achikakwa. Vamwe vevauya kubva kunze kwenyika kuzoonekana navaMugabe ndiva Kenneth Kaunda, avo vaimbo vemutungamiriri weZambia, vaimbo vemutungamiriri weNamibia vaSam Nujoma, vaimbo vamutungamiriri weBotswana vaFestus Mogae, vaimbo vemutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma, vaimbo vemutungamiriri weGhana vaJerry Rawlings, mutungamiriri weKenya vaUhuru Kenyatta, mutungamiriri weZambia pari zvino vaEdgar Lungu nevamwe. Vatungamiri vemapato anopikisa muno kusanganisira vaNelson Chamisa vanga varipo pachiitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mutungamiri weSouth Africa vaSiru Ramaphosa vasveveredzwa neveruzhinji nhasi pavanga voda kutaura kuNational Sports Stadium. VaRamaphosa vazokumbira ruregerero pamusoro pemhirizhonga iri kuitika kunyika kwavo, vachiti vane urombo nezvakaitika sezvo zvisingaenderane nezvinhu zvaidiwa navaMugabe pamwe nevamwe vevatungamiri vakaita savaNelson Mandela. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuNational Sports Stadium nhasi mushure mokusveredzwa nevanhu, vaRamaphosa vati zvakaitika kunyika kwavo hazvina kunaka uye hazvisi zvinhu zvakarwirwa nevatungamiriri vakaita savaMugabe.
I stand before you as a fellow African to express my regret and to apologize for what has happened in our country.
VaRamaphosa vari South Africa inyika isingavenge zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica, vachiti nyika idzi dzakabatsira South Africa apo yaive panguva yakaoma.
Fellow Zimbabweans, fellow Africans, to say we are working very hard to encourage all our people in South Africa to embrace people from all African countries.
Veruzhinji vazofarira mashoko avaRamaphosa mushure mokunge vakumbira ruregerero nekuda kwemhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNiki Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanokudza zvikuru zvaitwa navaRamaphosa.
Havana kutanga vachifara asi vapedzisira vachifara. Vanhu vazviexpressa maonero avanoita. VaRamaphosa vakumbira ruregerero on behalf of South Africa. Zvino tazvikudza kupembera kwaita vanhu pavakumbirwa ruregerero zvaratidza izvo zvega kuti vari kuvagamuchira vanhu kuda vavaregerera, nokuti maona vava kuvaomberera ivo vanga vachimboita mahongera.
VaRamaphosa mumwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vanga vari kuNational Sports Stadium. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta varumbidza vaMugabe nebasa guru ravakaita pakusunungura Zimbabwe neAfrica. Vamwe vange vari paurongwa uhu vanosanganisira vaimbo vemutungamiri weGhana vaJerry Rawlings, vaKenneth Kaunda vekuZambia, vaOlusegun Obasanjo vekuNigeria nevamwe. Mutumbi waMugabe urutarisirwa kuenda kumusha kwavo kwaZvimba mangwana, uye ndiwo gamba rezana nemakumi matatu nemashanu richaradzikwa paNational Heroes Acre, asi zuva richaitwa izvi harisati razivikanwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dzimwe hama dzevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dziri kufara kuti mutumbi wavo uchauya kumusha kwavo kwaZvimba mangwana. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakaungana pamusha pavamugabe vanoti vari kutarisira kuona mutumbi wavamugabe pauchasvika kwazvimba mangwana. Mumwe mugari wekwazvimba vaLucas Mate vati zvakakosha kuti mutumbi wavamugabe usvike pamusha pavo sezvo vaigara vachiuya kumba kwavo kwazvimba.
Evri panobuda ndara ngabve kunze kana ngabve kupi auya pano pamusha pake. Saka tinotofara kuti ndara ngauye tipedze kumuona pano pamusha pake. Ndopata apedzera kumuona ndopatomuzira pano. Saka tinofara zvikuru ndara yedu achiuya pano.
Mumwe mugari abva kumhangura vaCrispin Chaka vati vanofara nekuonekana navamugabe pamusha pavo sezvo mufi wose achifanirwa kunzwa kumusha kwake asati avigwa.
Fara zvakanyanyisa. Fara. Baba wemuno, munhu wese akafa anoenda kumusha kwake, kwake ozobva kumusha kwake.
Mumwe mwana wechikoro Sylvia Maonedzo uya anga ari parufu rwavamugabe ati asundwa kuuya kurufu rwavamugabe nekuda kwechido chavo munyaya dzedzidzo.
Tinovarangarira nyoti vaipa vanhu chikafu, vaisapota zvakawanda muno mazvimbo kwenguva yavareba zvisingaite, nyangewo muzvikoro vakavadzidzawo zvikoro.
Ambuya Mesi Chidhuza vatiwo vanofara kuti mutumbi wavamugabe uye kumusha sezvo ivo vanga vasingakwanise kuenda kuHarare.
Ngaupfuura awendowa zvikufara chaizvo timuonewo sesati kunofa mamwe tiri zvirema.
Asa amai Mativenga Gombarume vati havasi kufara sezvo vamugabe vakabatwa sembwa pavakabviswa. Amai Gombarume vati zvinoshamisa kuti vamugabe vave kunzi vanaka nevakavabvisa pachigaro nekuti vafa. Zvichakadaro vanhu vaviri vanoti mupurisa anga achiongorora vanhu vanga vachibika pamwe nemushandi wehurumende vasungwa parufu mushure mekuonekwa vachiba mafuta anosvika marita matanhatu. Vakafanobata chinzvimbo chemutauriri wemapurisa murinhu reMashonaland and West Inspector Ian Kowera vati tivabate mangwana vave neripoti izere sezvo vanga vasiri muhofisi. Kubatwa kwevanhu vanga vachiba zvaita kuti paitwe hurongwa hwekusecha munhu wese anenge akatakura bhegi kana ave kubuda pagedhe repamba pavamugabe. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndine Arthur Chigoriwa.
Munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti vamugabe vachavigwa muguva repamusorosoro rinonzi Mausoleum, iro rave kugadzirwa nehurumende pairosi eka. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Vamangwana vati vamugabe vachavigwa muguva repamusorosoro iro rinonzi Muslim, iro rave kugadzirwa nehurumende pairosi eka. Vamangwana vati madzishe nemhuri yavamugabe vakatotara guva ravamugabe uye mutumbi wavamugabe uchazovigwa muguva iri kana rapera kugadzirwa.
Mutumbi ndewe mhuri, handingakwanisi kuudza kuti mutumbi uri kupi. Mutumbi unenge une mhuri. Zviri kwavari kuti vanoda kuisa mumocha here kana wakapreserva enough achine paunde kuda kuchengetera, handizivi. Handina information iyoyo.
Vamangwana vati ijana remhuri kuchengeta mutumbi apo guva ramugabe rinenge richigadzirwa. Vamangwana vati hurumende ndiyo ichabhadhara zvese zvichaitwa pakugadzirisa guva ravamugabe. Nyanzvi munyaya dzekuchengeta zvitunha dzinoti zvinokosha madhora ekuamerica 50 pazuva kana kudarika kuchengeta chitunha pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti zviri kuitwa nehurumende zvekuda kuvaka guva remhando yepamusorosoro rekuti vamugabe varadzikwe kutambisa mari yenyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chokutanga ndechekuti tine urombo nokuti vamugabe vakashayika, asi nguva yakutorwa pakuchengeta munhu wafa toona sokuti yava kungonetsa uyezve yakuratidza watingati umbimbindoga hwemaafrican leaders. Nokuti hationi sokuti zvinhu zvakakosha zvokuti munhu ashayika toda kutsvaga kumuvakira zvakanaka. Ende munhu wakatombobvisiwa mugovernment vasina nekuhu, vanhu vakatomubvisa mugovernment vacho ndo vavakuda kupedza mari yakawanda vachida kuvaka guva rakanaka vachitevedzerawo zvakaitwa kuna mamwe maafrican countries namaafrican leaders pane kuti tichengete vapenyu ende uye Mugabe haasiri iye akarwa hondo yechimurenga kune vamwe vakatokondobvita kupfuura paari zvino kaatauda kutanga kuti tiratidzire nezvivakwa mhuriwo dzevamwe mafamilies maheroes vacho zotangawo kuda kudhimandawo zvakawanda zvakadaro topedzera mari kune vakafa asi tikanganwa vapenyu hongu tinorecognize role yavakapleya semaliberation fighter but liberation yaidawo kuti vapenyu vagare mune zvakanaka saka tinonazo kuti kwava kuda kuwedzera gumi pazvana pazimbabwe uyezve nyika icharamba ichinda muurombo nemunhu wakakonzerazve urombo nemasafaringi mamwe hatiri kudotipeisana nawo izvezvi
tichitarisawo pachivanhu zvinokodzera here izvo zvese zviri kuitwa izvi zvekuti munhu anozoita mazuva tomboteera iye ari kutaurwa makumi matatu aya asati aradzikwa nezvimwe zvakadaro
haa kana madhisheta ewo haana aimbotorawo nguva yakadaro ii chivanhu cheduwo chinokurumidza kuti tiradzike munhu wedu wadini washaika ende uyezve hachizopiwo kuti veruzhinji vapinde mudambudziko rokuti vawanikwa vachibudisa mari dzavo nokuti apa totoziva kuti mari ichabva kustate saka kana izvinhu zvechivanhu zvachona hamenewo kuda kana zviri zvekusha kwava Mugabewo
tiri kunzwa kuti vemhuri ndo vakakumbira kuti kuvakwe guva irori riri kutaurwa repamusoro iri rakasiyana nemamwe makuva ari panational heroes zvingave zviine chekuita here kuti vada guva rakasiyana nemamwe iri kuratidza kuti vaMugabe vanga vakasiyana nevamwe mukutungamira kwavakaita hondo yechimurenga vari pamusoro pevamwe kuti vasaenzaniswa nevamwe
izvozvo ndo zvatinorambirana nazvezvo vaMugabe vanga vasiri pamusoro pevamwe zano yakafonwa nanastole nanatakawira vaMugabe vakatozavo zvokuzoshedzwawo nanatakawira vawana vanhu vachidemonstrata muHarare umu semunhu anga achibvawo kuGhana kwakuna kwame Nkrumah vachimboti vanzwe umwe anotaura chirungu vaMugabe vakatungamirira zano kubva 1977 kune vamwe vanga vaita varonga dare rechimurenga vana chitepo varipo pahirozeka vatinofunga kuti vakakontributa zvinopfuura vaMugabe kuna natongogara kuna natakawira zvino tikatendera kuti famili iyo yatinokumbira utodero yatakawira ichauyawo yatongogara ichauyawo yena chitepo ichauyawo vakarwa hondo avo vanga vasingarwiri kuti ivo tizongovaona nokupedzera mari pavari asi vaida kuti ramangwana vazukuru vavo vazoraramawo munyika yakanaka zvino nekutambura kuri kuita Zimbabwe ikoko tikati mhuri yauya yakumbirawo ichocho hamene tinozi chilimo chii ichocho imwe neimwe youya maheroes ese akarara paheroes ekapa tingazomakwanisa here
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri wesangano rovarayiridzi reptuz dr Takawafira Joe vachitaura vari parunare kumasvingo yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Vivian Mponda chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa amai Mponda vari kutaura ivo pamusoro penhoroondo yavaMugabe avo vakatisiya chishanu chapfuura uye vawanikwa ivo vachirangarirwa muHarare nhasi pawanikwa ipo pachiuya vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica nekunze tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Vivian Mponda mungatitsananguro kuti maona sei chiitiko chanhasi
inini ndikatarisa kufa kwapresident mukadzi kutaura chokwadi ka hatifariri kufa kwemunhu it's very true I've been following program yenyu kubva payatanga zvinhu hazvina kutombotimirira mushe sevana uye nesouth africa tiri kutambura and then ivo votaura kunzi vari mablue roof the we honoring him with the mosaic what they want to build izvozvo hazvishandi mukurarama kwedu because isu tirina mugeneration yesu hondo hatina kuiona but hatingararamirika nekunzi hondo tofira izvozvo ezvine izvi vanhu vari muno musouth africa most of the zimbabweans vari musouth africa havana zvitupa havana mabhethi havana mapasipoti because haasi kubuda uri kuenda apo wozvijumpa boda kupinda south africa vane kurarama vasvika imomo vari kuurayiwa vari kurohwa kuti mazimbabwe ndidzokerai kumusha kwenyu mawandisa ende zviri kukonzera kuti vana vade stereki because arida kutsvaga kurarama kuti aone chiuviri is because of the economy yekuzimbabwe after all ndo mari yamaa kutora makuti makuda kunovaka chinhu zvinotora mari yakawanda ndichida kukoshesa upenyu hwamugabe tiri kuti chero guva kana vanzi vafa mugabe tinovarangarira because nyika ichitanga vakatiita zvakanaka tiranzi takaone free education tikadzidza zvakanaka but kunyange generation vana vedu ava vachararama sei ko vana mbuya vari kumusha tikaenda kumareserve izvozvo kune temperature dziri kutambura hatina chikafu havagoni kuenda kuchipatara life is not even easy for them havagoni kuenda kuchipatara kunobhadhara kana $5 yacho kana 5 bond yavo iyoyo hawana imaakunotora mari maakunowaka chinhu icho chinhu tikufunga kuti dai nyika yatinzwisisa ka yambonzwisisa yaregera zvinhu zvese izvozvo vatarisa kubatana kwakwa kushare vanhu vamapfumo vodzosera nyika panzvimbo togona kutarisa kuti zvii zviri kuitika tasei kurwa kwakaita vanhu mazuva apfuura temperature dzairohwa nevana vadiki vakabata mabatastik tisisina kana respect kuvanhu vari munyika shuwa nyika yezimbabwe yakurwadza we wish kudzokera kunyika kwedu kunogara ikoko but tikutadza izvino tiri musouth africa tikutsvaga kurarama ofuti hamusi kutiitira futi cause vana vedu vanonzi hakudzidza hana pemiti yacho haitoreki mwana haagoni kudzidza zvakanaka akapinda ikoko anagonzi abaiwa nebanga akabaiwa nebanga kana tikaripota kumapurisa haina zvairi kubatsira because anonzi is a foreigner ende zveshuwa south africa they have the right yekuti roa we the end of the day vana chaivo vairi inini nemukoma wangu togona kutoroverana muramai vedu vatoda kuyana saka south africa iri kurwirawo zvayo nekuti tiri munyika mavo saka tinoti xenophobia yakashata asi at the end of the day vari kurwira zvavo because vakutadza kukwana nekuda kwezvemazimbabwens saka mumwe iri kurwadza shuwa hurumende ngaireke kudaro ende hatisi kuti vasakoshesa vamugabe ngavavakoshesi sezvinongoitwa maheroes ese ataiona achiunikwa kuirespeka but ngavarege kuvesta mari nekuoma kwaita zvinhu magesi hakuna mvura hakuna chikafu hakuna everything hakuna chiriko kusvika rini
tombotarisa kuti mutungamiri wesouth africa vanga vasiro ramaposa vanga vari muzimbabwe nhasi taura kunational sports stadium taona vamboshoreredzwa nevanhu pavasimuka vachida kutaura asi tikazoona vachiwanikwa ivo vachikumbira ruregerero pamusoro penyaya iyoyi yemhirizhonga nezenophobia munoona izvi zvichizotambirika here nyanya kuvagari veimomo musouth africa zvinobatsira here zvavaita
azvitombotambiriki nekuda kwekuti izvine izvi ndinemuwacho kana ndinemubitanesi homa taura sori but sori chirikubatsirikola long wanga wakanyararirei vanhu vachirohwa because hapana chinonzi paurohwa vanhu poshaikwa kana munhu ana abatwa vanhu vatiswa pashaya munhu abatwa saka makuzoya kungoti sori haibatsiri sori iyoyo because haina zvairi kuzodzosa kwatiri akoda kuedza kuta izvi ndezvokungozvifungirana pachavo sori ndeyekugadzisa ivo neutungamiriri wavo varipo papaionzi mumwedu akombera sori but haina zvairi kubatsira kunesisisi kwandiri handisi kuona ichibatsira ende haina chairi kuzombogadzirisa sori iyoyo haina chairi kugadzirisa vachaitira chii vaya vakarohwa kana vane mhuri dzarasikirwa vachaitirwa chii
pane avo vatungamiri vawanikwa vachitaura vari kubva nyika dzakasiyana siyana pane vakubatai here vataura pachiitiko chavamugabe nhasi
inini handina munhu atombotibata because havana chokwadi chavari kutaura sezvambotaura sei hapana chokwadi chavari kutaura anything good apart tinonakirawo isusu vari kutaura zvinonakira ivo nehurumende dzavo neutungamiri zvinonakira isu hatina chatambotibata nani ndacha ndingamboti ndingati nhingari nani asi ndina vandanzi vataura zviri nani kwandiri hazvina zvazvondibatsira hapana chatombotibata
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje tinokutendai amai Vivian Mponda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives tarisa matano anotorwa kana tsika dzinoteverwa panoradzikwa kana kuvigwa mambo anenge ashaya muhurukuro yedu tabata mambo nembire vaClemens nembire vedunhu reMount Darwin kuMashonaland Central tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu mambo nembire
kazwai vateereri ndinokuchingamidzai pachirongwa
nhasi toda kuti mumbotibatsirawo kupakurira vateereri vedu kuti panoradzikwa mambo zvinhu zvinofamba sei tinoziva yedu kuti zvinosiyana nemadzinza netsika nemagariro nematunhu
Ya mamba anoradzikwa zvinenge zvakati seyanei seyanei chienderana netsika dzinenge dziri mudunhu mavo. Kana tichitariso mudunhu rino remach central, kazhinji kana mamba achiradzikwa hazvizivikanwe itsika yakawanda chiwande wande anobuda kunze kwabuda kunochena ndingangoti nguva dzekuma 2 o'clock kana 3. Ongoindwa chiverevere naye hapana anoziva kwaanoenda kakazhinji anonoiswa mubako kana muninga ndomavigirwa anoitwa anobuda nokumabvazuva imba yoborwa naikoko kana kuti anenge ari mumusasa hapana anozviziva asi chandongoziva ndechekuti kana kuri kunana manyika uko kumanyika kumanika land vanhu vangatogona kuita mwedzi mitatu vasingazivi kuti mamba ari kupi iye akatovigwa kare nokuti mhere inozoitwa zvayo kwapera mwedzi mitatu.
Chii chinoita kuti vanhu vazonge vachinonoka kuziviswa kuti mambo ashaya uye kuti vasaziviswa kuti mambo azoradzikwa kupi?
Itsika yakangogara iripo nakara asi inini maonero angu ndeyekuti sezvo vajonga munongozivawo kuti muushe munokakatanwa nedzimwe nzira kunenge kuri kupodza makakatanwayo kuti vanhu varege kutanga kurwisana. Imi munongozivawo kuti kana uri mambo kungodonha kwako nhasi nguva inei vazhinji vanenge vaakuti ndiso taakuda kupinda ndiso taakuda kupinda. Apa ndiri kutaura ndakarerekera kuumambo.
Kune vamwe mambo nembire vane maonero ekuti dzimwe nguva kushaya kwamambo kunorega kusaziviswa vanhu vachitya nyaya dzemishonga idzi nekutsirikwa kuti mambo abva angorara zvachose. Munoti
ya zvinofamba zvakadaro asi chandingade kutaurirai vajonga ndechekuti kana takatarisa apa panyaya yekunzi mambo vafa kana kuti vazorora tichitarisa tsika dzedu dzekumadzitategori edu mambo haase anozorora anenge akatarisa dzinza rake kufa ndekwenyama.
Tichitarisawo kurudzi rwenyu kana kutsika dzenyu tifambiseiwo kubvira panonzi mambo arwara azosvika pakushaya nekusvika kuradzikwa ndeapi matanha anotorwa kuzivisa vanhu vake mudunhu?
Kwedu kutsika dzedu dzevambire dzevasoko vaira soko vanana bvudzi jena isu kana mambo arwara hazvina vazhinji vanoziviswa nokuti panenge vachichirwa vakakatanwa kana mambo achinge arwara hazvina anoziva zvinenge zviri mumhuri vashomanana nasawira kana kuti nemuzukuru ratingati dunji asi kana mambo achinge afa azorora ndopanozoziviswa vanhu vanounganidzwa vonzizvo mambo ashaya asi kana vaakuuya pamba havauye vachibata maoko vanongouya zvavovogara usevanhu vachipurudzira maoko woita kunge pane zvisiri akuitika asi ipo pane zvinenge zvakaitika pozonzizvo taakukanda mhere zvozivikana kunzizvo mambo washaya asi mazuva anaya kana mambo achinge ashaya urongwa hwehurumende yedu hwakanakisa chose nokuti vanokanda nyaya iyi kumhuri vakanda nyaya iyi kumhuri vanototi isisi tinozopinda kana muchinge mapedza zvese kuradzika hurumende yozouya yaakutaurawo kuti mambo vakashaya vaakushaidzira kumhuri yese yaibatana namambo mambo ipapo vanenge vatovigwa kare ndiri kutaura zvemudzinza redu revambire vanana mukanya vairasouko ndo zvinongoitika kuno kumach central hazvina kunyanyosiyana tinongotevedzera tsika iyoyo.
Saka vanhu pavanozoziviswa kuti mambo ashaya vachiuya vachiungana iye akatoradzikwa kare asi uko kuchikuva vachiona kuine mutumbi vanenge vachiti mutumbi wani uyu?
Kusaziva tsika netsika asi kuno hakuna mutumbi unoenda pachikuva unozivikana hatidaro. Kana kuno kumach central mutsika dzedu dzechikorekore nemazezuru takangosangana kana mambo achinge ashayira kuchipatara ini ndindinotungamira urongwa ihwohwo hwokuti madzimambo kuno kumach central valigwe hatitore mambo zuva rakacheka nyika mambo anotorwa usiku kaverevere onoiswa mumusasa kana kuti miimba isina mazenge yakapfirirwa neuswa inozoboorwa nokumabvazuva mambo ozobuda kaverevere obva aenda hapana bhokisi raako mazuva ano rinodikana.
Aiwa, tinotenda zvikuru mambo nembire nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinokutendai vateereri, ngatigarei tiri murunyararo takabatana semhuri yemuZimbabwe. Ndatenda kuva nemi pachirongwa.
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vatungamiri venyika dzinodarika gumi pamwe nevaimbove vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana vanoungana muHarare vachionekana nemutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika Robert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda.